Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, August 7th, 2015. And this is Live Talk. I'm Kip Stube.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Tonight on Live Talk, we are going to be talking about the disappearance of Itai Dzamara, who was allegedly abducted almost 5 months ago.
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave and on the 4930 and 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
And we are also on the internet. You can find us on the web on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voandebele.com. Lobanjalo www.voashona.com.
We just went with the kids to Africa in Spain. We were with his friends, remembering Itai Dzamara Day.
Now, tell us a bit about how you felt today celebrating his birthday without him.
I was really touched because I really miss my husband. And it's just difficult.
So right now, how are you making a living?
We are getting donations from different organizations, groceries, and some are paying fees for Itai's child.
Do you have anything to tell Zimbabweans?
Let us come together and make noise so that Itai will be released. And to the abductors, I'm saying, please, can you forgive my husband? Bring him back to his children. His children still need father love, and the children are still young. That's when I read that the writer is a man. Raniga tinini ndandine kubatikana kwakanyanya kuti ndozuva raakazvarwa iye haapwa tisati taziva kuti ari kupi.
Saka makaita sei nhasi?
Nhasi taenda nevana Masika Unity Square tikanogaramo nevamwewo shamwari dzake tichingorangarira.
Matogara nguva yakareba musikazive kuti ari kupi. Saka muri kurarama sei?
Kuziva chete kuti aripi hatiziva, semwari ndo vanotoziva kuti Itai ari kupi, uye vanhu vanaye Mwari ndo vanotoziva. Pakurarama ndotobatsirwa nehama nemamwe maorganizations, because inini handishandi.
Munopiwa chii nemasangano iwawo?
Vanondipa chikafu, vamwe vanondibatsira bhadhara fizi yemwana.
Saka munofunga kuti upenyu hwakamira sei iye zvino?
Upenyu hwakaoma. Hazvinakidzi kurarama uri chiita upenyu hwekupiwa. Unoda baba varipo, baba vevana vachishandira vana vavo. Upenyu hwakaoma.
Mune zvamunota kutaura, mutaurire mhuri yeZimbabwe.
Ngatibatanei panyaya yaItai Dzamara. Nhasi dzini mangwana zvinogona kuitika kune mumwe, because tikaramba takanyararaka zvinogona kungoramba zvichingoitika, vanhu vachingodisapia. Ngatibatanei tirwise Itai adzoke ari mupenyu. Uye kuvanhu vane murume wangu ndinongotaurawo kuti mudzoserewo nyama nemweya zviri pamwe. Tarira make vachiri vadiki, vachiri kuda rudo rwababa, muzwirewo tsitsi.
Azere mapolisi eZimbabwe havana ndava nezvizalano zvaseZimbabwe, ikakhulu izvizalano eziphikisa imibono yavo eyomnotho leyemsebenzi.
And there was we're actually talking to Itai Dzamara's wife, and that is Shefra. You know, she's saying life is very difficult and, you know, she wants her husband back. Now, for those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the disappearance of Itai Dzamara of Occupy Africa Unity Square.
And Gibbs, it's a pity Dzamara turned 36 today. Apparently, it was his birthday. And his family and friends had nothing to celebrate about, as he's still in the hands of these unknown people. Mm-hmm. And he has been missing for almost 5 months now. Sunday, it will be 5 months.
Very painful indeed.
Yeah.
And Dzamara is the leader of Africa Unity Square, which is calling for the exit of President Robert Mugabe for allegedly failing to properly run Zimbabwe.
What do you think about this issue? If you wish to join our show, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
Yebo kambe mahlabezulu ngachona njani sabona PJ kunjani?
hayi ngiyaphila kunjani
awuboni ke kuhluka lawo namhlanje
eyi hayi wantofara ukuba newe nas ndombokubatsira
kunjalo ubunokuhleka phela utheka isishwana sakho ukuthi bengibuza isishwana sakhona sithi vula kuhle
kodwahayi wasi wazama
yaye
wazama
njani so zuladaba lamhla ke siqoqa ngodaba luka Itai Dzamara siyakwazi ukuthi sokule nyanga ezinhlanu Itai Dzamara engabonakali njalo kazi ukuthi wayangaphi lamhla ke bekuyi-birthday yakhe kulokuthi kuthiwa happy birthday abantu bekholisa amakhekhe bejayive benze okunjalo kade kunganjalo
nasunouyu izuva rekuzvarwa kwemutori wenhau wemutapi wenhau akanyangarika mwedzi mishanu yapfuura Itai Dzamara zvino mhuri yake nasunouyu yarangarira zuva iri vasinai vangadai vaita mabiko vangadai vatamba birthday party asi anga asipo nekuti akanyangarika saka mhuri yake yakazofunga yafunga zvekuti inoungana ipapo paairatidzira kuAfrica Unity Square ndobva vangonoungana vachiratidzira zvaaingoita nevamwe vake vanga achingoratidzira navo kuti vangoti vachikurudzira kuchengetedzwa kwekwedzero dzevanhu saka nhasi unoyu tiri kutaura nezvekunyangarika kwaiye Itai Dzamara tichizotaurawo zvekare nemabatirwo ari kuitwa kodzero dzevanhu muzimbabwe
ye kunjalo ke pj zvinokandava ke nxa lifuna kuti lingene kuhlelo nhasi nombolo lifone kanye selifoni lakhona ngapo inombolo iti 001 202 619 2077 yenza iphinda njalo 001 202 619 2077 I think right now we're joined by one of our guests, and that is Mr. Charles Nyoni of Occupy Africa Unity Square. Mr. Nyoni, good evening and welcome to the program.
Thank you so much. Good evening, dear listeners.
Thank you so much. Now tell us, today was Itai Dzamara's birthday. So how did it go?
Yes, today marks the day when the Dzamara family had jubilation and celebration in their family when they were blessed with the son, Itai Dzamara.
So how was it marked by you as Africa, Occupy Africa Unity Square?
As Occupy Africa Unity Square, we marked the day by remembering our dear captain having his, I don't like to call it a birthday per se, because we were not celebrating, we weren't enjoying. But we just had a commemoration in the park with cake and candles that were not fixed to the cake as a sign and to show that we are not even happy, neither are we celebrating. So we were in the park, joined together by the family and as well as friends, relatives and colleagues in Africa Unity Square.
Yeah, we are kulu malapake mnumzano Charles Johnny Occupy Africa Unity Square PJ uti hey bebe bazamile nje ukuthi bezama ukuthi bahlale phansi bebonthi bengenza ngebirthday yakhe uDzamara so bebe khona ngale ke Africa Unity Square lapha bahlale khona bezipongudla nje amakeke kungalokho ukuthi bayajabula kodwa kuyibuhlungu kodwa kusenzakala
yeah tinokugamishirai muchirongwa vanyoni tinofara kuva nemi muchirongwa chedu mungangotitsananguriroo muchidimbu kuti zvii zvaitika pazuva ranhasi apo Itai Dzamara ranga riri zuva rake rekuzvarwa
nhasi masikati sezvo riri zuva rakaropafadzwa baba naamai Dzamara nemwanakomana wavakatumidza kuti Itai isusu sevamwe vake veOccupy Africa Unity Square charangarira zuva iri pamwe chete nokurangarira umwe wedu asipo pakati pedu anova iye captain wedu nekuva nekeke mupaki nemakenduru atisina kuisa pamusoro pepaki semucherechedzo wekuratidza kuti hatisi kufara nyange zvazvo riri zuva rokunge tichifara asi kuti tikungorangarira kudai anga ari pakati pedu tingadai tichifara nekusuwa umwe wedu asipo
saka izwi ramungapa kune vateereri vedu kune vamwe vese vakateerera pane ino nguva
izwi randingapa kuvateereri nevamwe vose vakateerera nderekuti tisu vanhu vacho vanofanira kuchinja zvinhu nekuchinja nyika yedu mamiriro akaita saka chaninga taura ndeche kuti iye asataenda aigaro taura kuti we are the people, we are the numbers, chireva izvo kuti tisi vanhu vacho, tisi neuwandu hwedu, saka haindei mberi nekumishandira nekumirira nyika yedu ishanduke.
Parunare tinenge tina vafidelis femu makadini zvenyu? Nhasi uno uyo muchirongwa chedu tiri kutaura nezvekodzero dzevanhu, tichitaurawo zvekare nezvamukoma Itai Dzamara avo vakangonyangarika. Imimi munoti ione nyaya iyi?
Nenyaya ipi yazvamataura nyaya dzimbiri apa?
Yaitai Dzamara, ngatitange neyaitai Dzamara.
Nyaya yaitai Dzamara, ndinotanga kukorokotedza avo vanga vari kubirthday yake nhasi, ndichiti vaita chinhu chakanaka chose kurangarira Itai Dzamara zuva raakazvarwa naro. Asi ndotizve vanhu veOccupy Africa Unity vadi vambogara pasi navatsvangirai vambonyatsobvunza Itai Dzamara ari kupi, nekuti maitikiro akaita zvinhu izvi, kushayikwa kwake nekuzowana mukurumbira kwake after ashayika, nekuzomira kwakaita vatsvangirai nebato ravo reNDCC vachiita ruzha rwekuti Itai Dzamara ngaabve, zvinopa kubvunza kuti vangadei vane chavanoziva here.
Asi imi sehurumende, sebato riri kutonga rezanupf, pane zviri kuitwa here, pane zvakaitwa here kuti ange achitsvagwa?
Handingatauri ndakamirira hurumende kana zanupf, asi semunhuwo zvake munyika yezimbabwe, ndingakudirectai kuatiko yakambobuda muherald mapurisa achitaura zvavanga vaita so far towards kutsvaga Itai Dzamara. Vakatotsvetsa nemafoni, vakataura zvese zvavanga vari pakati pekuinvestigata in accordance with order yakabva kuhigh court yekuti vapote vachiripota ekuinvestigata vari kuitei towards kuona Itai Dzamara. Musangano wezanup f handifungi kuti ungava nechakanyanya ungakwanisa kuita, nekuti musangano wezanup f hauna maresources kana apparatus yekutsvaga vanhu vanenge vasvaika iro basa remapurisa.
Thank you so much, Mr. Fengu. Now, Mr. Fengu, let's be very realistic here. You know, at the end of the day, there are some people who have actually accused you of having been part of that kind of abduction, and we have to be very precise about this issue. So what role did you play in Dzamara's disappearance?
I find it interesting, if not laughable, that
raise your voice a little bit so that we can hear you, Baba Feng? Just raise your voice.
Okay.
Go ahead.
I find it laughable that some characters tend to associate my name with beat fires that start in capital city or disappearance or accident. People like pointing fingers towards Fidelis Fengu. I'm not sure why, but probably we might have to blame Baba Chukwa for that, whoever the character was or is. I, for one, did not have anything to do with Dzamara disappearance. I did not know Dzamara from a bar of soap. I never met the man, and he had no quarrel with me at all.
So you are certainly saying that you are not part of that kind of, you know, of the group that abducted him? Are you saying precisely those are the facts?
Well, if you're saying he was abducted, then by whatever measure that you have to get to that decision or that word of abduction.
There are allegations, of course, yes.
Yes, by whatever measure you get to those allegations, then you should use the same measure to prove that either I am part of it or not.
Mm-hmm.
I think the burden of proof is on those who are accusing me of being part of this abduction.
Thank you very much. Maybe we can go to Mr. Charles Nyoni to react to what Mr. Feng was saying. We are kulumala po Feng. Piche, uti kuona. Abantu laba bathi nguye owathatha uDzamara kungani batshaya eceleni uyazikhipha yena phakathi uthi hayi angikhophakathi khonapho laba abacabangela ukuthi ngangiphakathi kabatsho uthi batsho ngani. So uyadingisisa kakhulu ukuthi akukhulunywe phela sibone iqiniso yabona lapho kuya khona.
Mm-hmm.
So silabantu laba ecingweni uthiwani
yeah tisathi tayadzokera kuna Mkoma Charles regaini botora vateereri vaviri Makosi makadini yenyu muripo here parunhare. Hello,
kungani kule nkathazo lapho zama omunye uphilo lo khona
Pitori muri kundinzwa here tiripo yedu makadiniwo aiwa tiri kungodaro. Munotiwo nenyaya irimo mugangwe. Runare rwenyu harusi kunyatsoita zvakanaka regai nditombokumbira vasikana ava kuti vakufonerei zvekare. Hameno kana Makosi aripo parunare
ukanyazani uprojuse kuti hai kako azama uCharles njengamafichani sipo kuti kapukapu sishayela isizututeni
Mukoma Charles mainzwa yanga ichitaurwa navafemu vanova ndivo vakangozara muningirikini mudzinawo vamwe vachiti vane chekuita nekunyangarika kwa Mukoma itai
zvinoshamisa kuisa kuti ndinzwe vafemu vachiramba kuti havana chavanoziva uyezve havamo munyaya havatombozivi nezvenyaya itai ndinoda kuvarangaridza vafemu ava kuti kare kare tiri vana vadiki chikura taiwanzonzi ukapomerwa mhosva yekuba shuga iwe usiziva kuti hausiriwe waba waibatsira vabereki kutsvaga mbavha yaba shuga kuitira kuti iwewe zita rako richei mbvunzo wangu kuna vafemu ndeyekuti chiri kuvatadzisa ivo semunhu ari kupomerwa pamwe chete nebato ravo nevari kuseri kwavo kuti vanzindivo vakapambadza mara chiri kuvatadzisa kuti vabatsire mukumutsvaga chii kana vachiziva kuti maoko ava akachena
mubvunzo uyu vafemu
right I think vabvunza mubvunzo ava havasi kunyatsoziva zviri kuitika nekuti munhu anotsvaga munhu asiri kuonekwa mapurisa akatombondidaidza akandibvunzurudza nezvenyaya dzamara tikapindurana nemapurisa zvatakapindurana zvandisingakwanisi kuti nditaure panapa sezvo nyaya yacho iri under investigation but kuti vati hatisi kubatsira mapurisa that is a falsehood inofanira kuti iclarifywe because tiri mukutaudzana nemapurisa tichiedza kubatsirana tese senyika yezimbabwe kuti Dzamara awanikwe maresources atopinda akawanda sereki towards kutsvagwa kwaitai Dzamara and kuti vati haasi kutsvagwa I think vanenge vachikanganisa chose
so kuti ndapa ngesikiwa kuvesiti
basically Mukoma Charles said asked a question that when we're growing up whenever you are accused of something let's say the parents accuse you of stealing some sugar what you do is if you know exactly that you didn't do that something wrong you actually are in the forefront of the investigating where who actually stole the sugar. So the question was posed to Mr. Feng
and he's denying thinking, right
yeah of course he's denying and he said he is helping the police and this is a police investigation
so he can say a lot right
yes
okay
And let me go back to Mr. Pitori. Mkoma Pitori. Ndinovimba runare rwenyu rwanyatsotwasanuka. Zvinenge zviri kuramba mukoma Pitori. Imbofamba fambai tione pamwe mukabva panzvimbo yamuri.
So nxa eloko efamba famba khonapho uti sibizi ufengu wacho.
Yeah.
Baba Fengu, akutsho ngesintu lapho ukuthi wena ubona njani ngakhona okwenzakalayo. Nxa sikhuluma ke ngalokho kuthiwa ngama-human rights eZimbabwe, ungathini ngakho?
Mina ngibona ngani uhulumende.
Sondela efonini yakho baba, sondela efonini.
Ngibona ngani uhulumende othungamelelwa nguba uRobert Mugabe wenza umsebenzi oncomekayo ekulondolozeni ama-human rights abantu. Asikhumbuleni ukuthi sikunyanga ye-Heroes Month lapho esikhumbula khona abantwana beZimbabwe abafela ukuthi sikwanise ukuenjoya ama-human rights ethu, and kwakungabantu bezanu PF abayenza lokho eZimbabwe. Lapha human rights zisesekhona, i-freedom of worship khona, abantu bahlezi bakhululekile bakhuluma intando yabo, because kwanisa ukuthola ukuthi obamajuga babekhuluma intando yabo ababeyifuna. I-human rights zikhona, and ukuswelakala kukaZamara i-government iyenza something ngakho. Bakhona sibili abantu ababhizi bembinga, abanye sebelezi nsuku bengalali ezindlini bezama ukuthi bedingisise ukuthi ungaphi. Bona ngani uhulumende yenza umsebenzi oncomekayo sibili.
Yes, siyakuza kakhulu ubambe khonapho ngakatshana. So what Mr. Feng is saying is that, you know, President Mugabe is doing a good job in terms of human rights issues. So he says the evidence is on the fact that Zimbabwe's independence was brought by ZANU-PF. And he says right now there are police looking for Zamara, the CIO and others actually looking for him. So he says, spot on. What is this? Unkomo tuthini ngakhonoko. Baba Tinkomo kunjani khonapho econgweni? Ngayi siyaphila, kunjani egoli baba?
Hayi, gweli kumnandi, one of the best kamelelwe.
Aw, uboni ke phosela kuba.
Uyabona ukuthi iqiniso lihle kodwa libi. Ekhaya lapho since 1980 akunanto emnandi ethandwa ngabantu. Sibonile I'm one of the survivors kugrondi isibulala izala abantu laphana sifakele i-curfew. Abantu bekhisile ezindlini bekunywa, i-government adingenila ngithi. So ukata wababo Zamara lakho ngokunye okubuhlungu kakhulu ukuthi ilizwe elincane lingakho kube labantu kuthiwa bayacasha kodwa bebonakale bebhekise nabanye abantu. Into ebuhlungu kakhulu uNkulunkulu ngowethu sonke. Engingakucela mina ebantwini bonke labo abeZimbabwe, ilizwe lelo ngabe sinikeze udabengwa. Udabengwa ekhulume nge-unit because umuntu ongakukhuluma ishona khalanga i-English indebele ekhulume nge-unit country wide. Siyekele ukubulalana, sivume ukusolana, sibe leqiniso. Abantu abethu sibatshele iqiniso, izaphu nezani zezaleli ilizwe lelo angithi ngaso zani yodwa. Ungeze umuntu esiyizani yodwa ulamanga aluhlaza tshoko. Sithandane eZimbabwe, singabi le-tribalism, sibe ngabantu abathandanayo sonke nini, sikhuluma indimi zonke ezeZimbabwe. Ukucaca lokho mina ngokwami inhliziyo bengicela kungabi khona ukubulalana, ngoba bona babantu ababulala abantu vukuseleninto. Kusasa bazavuka sebengasakwanisa ukuhamba sebeluphele. Sebangasekho lapho abakhona manje abadabula khona bevulala abantu. Ubani kambe ozabe ebagade busuku bonke sebengasakwanisa ukuhamba. Khonokho singakukhohlwa kuyabuya phambili. Kudalenga yi-command eyazakwalayo in the world. Kanti busi ilizwe lelo esitele nge-unit sithandane, siyekebaleke sibulalana. Then okunye bantu bakithi angisongukuthi ngenzanga khona lokhu. Njengamanje siyazondana eZimbabwe khona lapho ngabantu abangafika i-50 abangafuni ukuthi sithandane. Thina singabantu bani? Sicela amanga ukuthi sifundise abantu abethu amanga. Ilizwe lalelwa yizaphu. Izaphu yiphathi yakuqala eZimbabwe, kwakuyizanu. Izaphu yika-1960, izanu yika-1963. Izipra yini kahle eZimbabwe? Izanu la yini kahle eZimbabwe?
10 seconds.
Kukhona abantu abethu iqiniso.
So what Mr. Nkomo was saying is that at the end of the day, you know, ZAPU is a party that is allied to Dumiso Tabengwa, and Dumiso is supposed to be the guy who should actually rule Zimbabwe, because he thinks he fought, and he brought independence and so forth. So he says the unfortunate part of Zimbabwe is there are just a few people who are enjoying the fruits of independence.
Tina mkoma dipa runare. Toko gamchira imuchirongwa. Tipeyo pfungwa dzenyu nau irimo mudariro ndeiyo yaita idzamara kunyangarika kwake pamwe chete nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Imi munoti mukoma di?
Ini ndinoti nyaya yamukoma yaita idzamara inosirisa zvikuru nekuda kwekuti aimira kodzero dzevanhu utungamiri hwakanaka kuti vanhu vapinde mutungamiri hwakanaka muzimbabwe, asi nekuda kwekuti hurumende iri kutonga iyi henge isingade kuti mipati kana kuti zvimwe zvinobato nenyika itonge nehurumende kunze kweivava vakarwawo ndava. Saka vakaona vanhu vanomira kodzero dzevanhu vanoona kunge vabubutwa zvigaro kana kuti vari kushorwa zvikuru, saka vakanyangarisa vaidzamara vachiita kuti ange achida kuti vanhu vese vaone kuti tikaenda kupi tikubva kune nyika yedu yezimbabwe. Asi nekudaro kuti vakamutsakatisa isisi kwazvizviti tisina kutsakatiswawo, ngatimire nesimba kuti tigone kubvuta utungamiri hwakanaka, timirire kuzodzwa muzvakanaka. Tikasabvisa hurumende iri kutonga iyi tichatsakatiswa takawanda, uye nyika yese vazhinji vanenge vachisimudza musoro vachatsakatiswa. Saka ngatirambei takamira tichidyira kodzero dzevanhu kuti mutemo nekumbiro idzare mutemo uri nyanyi kushanda muno muzimbabwe. Mapurisa ari kuedza kutsvaga, asi anorambidzwa neivavo matongi venyika ivava. Vanoza mutsvaga nekuti ainge ada kuti tipandukira, musamutsvaga nekuti ada kuti tipandukira. Saka mapurisa, tinombotaura nemamwe mapurisa muno muzimbabwe achiti isu totobva nevakuru kunzi ange achipandukira hurumende, saka musamutsvagaba. Saka ndizvo zvatiri kunzwa zvizhinji. Saka kutonamata Mwari kuti dai Mwari aita kuti idzamara adhorwe ari mupenyati kuti mhuri yake, ndizvo zvamingangobatsirawo zvangu.
Izwi rekurudziro kana renyaradzo ramungape kune mudzimai wamukoma Itai pamwe chete nemhuri yake?
Inzwi yandingavapa ndingakuti tisaramba tichivatigira, dai vangoona rubatsiro kuti vanoitira mhuri idzodzo nevamwe vanobatsira vanotisi tichivanamatirawo isisi kuti dai Mwari aita kuti vadzoke. Iye varamba zvinamatawo Mwari, takangoramba takabatana zvoramba mwe Mwari achaita kuti vadzoke. Saka nongo vanisimbisa kuti ngatirambei tichinamata Mwari nemhuri dzavo dzose.
Zvakanaka, tinotenda mukoma dii.
Yamuzwa kuti ndila kuti
he was basically just giving words of encouragement to the Dzamara family that may the Lord continue to be with them so that Dzamara can be brought back alive.
So I think what we can do is to just take a short break within the next few minutes. It's only about 9 seconds before we take our break. But before that, I'll say to Mr. Vitalis Vengo and Mr. Charles Nyoni, can you stay on the line? We are going to come back to you.
As well as one of our listeners who is hanging on the phone, Mr. Wungwe. You stay on the phone. Moramba makati bata.
We wish to say goodbye to our radio listeners as we are now streaming live on www.voazimbabwe.com. And this is Kip Stube in Washington, D.C. Stay tuned.
Ini ndini Praxedes Jeremiah. Toonekana nevateereri vedu veparadio. Asi tiri kuramba tiripo pa www.voashona.com.